Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chikumi 27 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tau ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nehurumende nezuro rekumisa kushandiswa kwenharembozha mukufambiswa kwemari munyika. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanobhadhariswa mazana mashanu emadhora semari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nehurumende nezuro rekumisa kushandiswa kwenharembozha mukufambiswa kwemari munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipangamazano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitwa vanoti hurumende iri kukurumidza kumedza kutsenga ichada sezvo pane vanhu vakawanda vanga vave kushandisa mafoni semabhanga. Vakuchitwa vanoti maitiro ehurumende anoratidza kuti haina kurongeka.
Saka maplatforms avanga achibatsira vanhu vakawanda. Tikatarisa kuti zvashedzerwa gazvichivharwa. Tikatarisa futi tiri panguva yeCovid inoyi. Hurumende yanga yatoti vanhu ngavavhure inonzi chiOne Money vakwanise kuisigwa mari. Saka vanhu ivava vanoda kubatsirwa futi vanoitwa sei? Zvakawanda zvinoda kutariswa tisati tangomanya kunovhara.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuipa vanoti zviri kuita hurumende hazvishande sezvo kuri kurapa musoro kwete chikonzero chapa kuti musoro urwadze. Vakuipa vanoti dambudziko riri kukonzera kukwira kwezvinhu kushayikwa kwemari yekunze sezvo makambani akawanda aitengesa zvinhu kunze kwenyika akavharwa. Mumwe anoita zvemabhizinisi munyika pamwe nekunyika dzakaita seMalawi vaLouis Madafi vanoti danho ratorwa nehurumende richasiya vanhu vakawanda zvikuru vekumaruwa avo vanga vachishandisa mafoni avo samabhanga mukutumirwa mari vasakwanise kutumirwa mari.
Kuvharwa kwemobile money kuchasiya vanhu vakawanda vasingakwanisi kuita matransactions, which means a lot of people are not going to be included financially. Ndiwo masystem anga akushanda kuti mari isvike kune avo vari mumaruwa nevari kure.
Mugari wemuchinoi vaIsrael Nyandoro vanoti kurambidzwa kushandisa kufambisa mari mumafoni richaita dambudziko guru munyika sezvo vanhu vakawanda vachishandisa EcoCash kana One Wallet mukubhadhara nekubhadharwa.
Idambudziko guru iroro ratopinda nyika nekuti isichitarisa mamiriro akaitawo ikonomi yedu. One of the pillars tenga ratingati bango rakamisa ikonomi yedu EcoCash.
Vanyandoro vanoti hurumende inofanirwa kunyatsojekesa kuti chanyatsorambidzwa chii nekuti mari dzinoiswa mumafoni dzinoshandiswa zvakawanda uye dzimwe dzinoiswa semihoro kwete kutenga madhora ekuAmerica.
Havana kunyatsojekesa kuti vanzi vari kumari EcoCash yamisirwani nekuti tatoshamawo isu. Tata kutochema kuti dzimari dzedu dzizhinji dziri muEcoCash. Tangoonawo vanhu vari kungotengawo nadzo toro mahombe akaita sanga ana OKR. Saka kana vachitaurira vanhu vabva vataurira vanhu vanhu vanovhunduka ka vachiti mari yedu haisina basa sezvakamboitika pashure pavagono paya.
Vakawanda nasi vanga vakazara muzvitoro vachishandisa mari dziri mumafoni nekutya kuti dzinovharirwa mumafoni avo. Muchemo Statistical Instrument SI 80 of 22 unorambidza kushandiswa kweEcoCash Telecel pamwe neNet1 kutumira nekutambira mari. Hurumende ichiti zviri kushandiswa kurwiswa kufambiswa zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi munyika. Studio 7 aenda kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi mugwaro rakatanga kuburiswa nehurumende nezuro munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vakati pane kuferefetwa kwakaitwa nehurumende kwaakaburitsa pachena kuti vemakambani anofambisa mari mumbozhanhare ari kushanda nemakambani anotenga nekutengeserana pastock exchange kudonedza upfumi hwenyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rekambani yeEconet panyaya iyi, asi nezuro Econet yakanyora padande mutande rayo kuti vanhu vasarohwe nehana nemashoko avamangwana ichiti Econet inoteerera mashoko anobva kubhanga guru renyika kwete kuna vamangwana kana mamwe mapazi ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vabviswa mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora emaRTGS kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaMasaraure vakasungwa nezuro ndokuendwa navo kumasvingo uko kunonzi ndiko kwavakapara mhosva. Tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda kuti tinzwe zvaitika mudare kumasvingo.
VaMasaraure wapinda mudare nhasi kumasvingo wakamirirwa namukoma Martin Mureri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vachipiwa mhosva yekunzi wakaita gathering kana kuungana zvisiri pamutemo. Musi wa 22 kumasvingo ikoko pari kunzi pakaitwa protest kana kuti kuratidzira nevadzidzisi wekumaruwa weARTZ Atos vaMasaraure zvakaba mudare ndezvekuti vapihwa mutongo webheu vanzi vabhadhira mari yechibatiso $500 svika nyaya yavo yapera waona rusungo rwavo nhasi.
Ivo vaMasaraure vari kubvuma here mhosva yavari kupomerwa nemapurisa?
Gwete ravaMasaraure mukova Mureri vari kuramba mhosva iyi, uye vaMasaraure vari kuramba mhosva iyi kubudikidza nekutaura kwegwete ravo kuti havana chavakakanganisa. Vane kodzero dzakawanda zvikuru dziri mubumbiro redu, right to petition, right to protest, rights to demonstrate.
Tikunzwa kuti mapurisa ekumasvingo akatevera vaMasaraure nezuro kuHarare kuti vazovasunga, vakambinge vaedza here kuvabata vaMasaraure vakakundikana kunge vachinotsvipira kumapurisa ekumasvingo?
Aiwa, isu tagara tichiziva kuti zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe idambe tambe chairo. Hazviitiki kuna vaMasaraure voga, zvinoitika kune vanhu vakawanda zvikuru. Kungonyangirana, kunyangirwa ikoku chine chinogara chichiitika zvikuru munyika yedu iyoyi, musingafungiri kana even magweta apa assurance yekuti chauya nanhingi kuchi kupolice station munozongoona pane zvakaitika zvakawanda. Kwete izvozvo zvega, munotoona nekumbonyekedzwa kunyanyanyanya nenyaya yevasikana vatata vanana vaJohana na Cecilia vananetai mabatirwa wakaitwa. Saka nyika yedu tinoiziva vana Justina unozerwa kwabatwa sai 2008 tine nhoroondo yenyika yedu yekubatwa zvisina tsarukano.
Ipo pavakatakurwa nemapurisa vachiendwa navo kumasvingo nezuro, vakabatwa nenzira yakanaka here sekutaura kwavari kuita kana kuti kana mambotaura navo?
Tinochema-chema magweta acho achema-chema zvikuru. Inyaya dzichapinda pachatanga nyaya yavo kutrial, inyaya dzichaiswa namukoma matemurere gweta ravo. Vachanyunyuta, vachaudza kumatare nekubatwa zvisina kunaka kwakati kwaMasaraure. Tinodavira kuti matare achazvitarisa, achazvigamuchira.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mune imwewo nyaya, vamafunda vanoti havasi kufara nemutongo wakapiwa madzimai matatu MDC Alliance anoti muzvare Johanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova wekuti vasashandise madande mutande esocial media akaita seFacebook neTwitter.
Gwetawo muzvare Rosalind Hans, muzvare Chino Mudashoko, mukoma Alec Mchade, hama Jeremiah Bamu, zvino zvaanogamuchira sevanhu vanoswera kumatare, zvaanogamuchira kuti zvakanaka, zvaanogamuchira in terms of kuti ndozvakatarwa nedare. Asi Zimbabwe tikungoshamawo nazvo kuti takasike kutanga zvakaitwa panana na President Peter Mutasa weZCTU, panana Mukoma Jafet Moyo weZCTU, pana Ivan Mawarire. Idzo nyaya dzekuisa magegi, ndiyo magegi muchirungu, kubatwa muromo chaiko kunzi hamufaniri kunga muchienda pasocial media, hamufaniri kunga muchitaura neprivate kana public press nenyaya yenyu. Zvinhu zvatinonetseka nazvo zvikuru kuti maconditions iwaya ari kubva kupi, nemhaka yei matare edu ari concerned nesocial media. So we see this as a violation, kana kuti kukanganiswa kodzero dzakawanda, nekuti wana kodzero dze freedom of expression irimo mubumbiro medu section 62, inotaura zvaizvo section 61 yebumbiro redu ye freedom of expression. Tinoshushikana zvikuru kana izvozvo zviri kuitika kunzi matare mahombe High Court ari kupa gag order yakadai. Tinorwadziwa zvikuru, tinobatikana zvikuru zvichiti aiwa, handiti bumbiro rine kodzero dzakawandudzika dzakadai ngazviitwe saizvozvo.
Pane matanho here amuri kutora sesangano vamafunda kuti mitongo yakadai inge ichipikiswa kuitira kuti veruzhinji vange vachiwana kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo yenyika?
Ndinodarira pari zvino vakomana nevasikana vekumagweta ekodzero yekuZimbabwe Lawyers for Human Rights uyezve Wana Media Institute for Southern Africa Misa Zimbabwe pana Thabani Moyoko. Pari zvino ndinodarira kuti vanenge vari kuisa misoro pamwe chete, handifungi kuti vane zororo paweekend ipapa, kuti nyika iyi yashatai, nyika yaipai, hatizvigamuchiri izvi. Zvekuti pamazuva ari kutevera ndinodavira kuti pane zvingangoitwa nemasangano anorwira kana kuti anomirira freedom of expression vazvetilechara ivaona NGO forum namisa kuti vachallenje zvinhu zvakaita kudai sekuumbunyikidza kodzero dzevanhu mukutaura kana kuti the free expression yao.
Mutauriri wesangano remagweta ari kumirira madzimai matatu eMDC Alliance vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti bata ravo harisi kudzokera kumashure nezvinangwa zvaro, kunyange hazvo matare ari kupa mitongo isiri kuvafadza. VaChamisa vanoti vari kuenda kumatare kuitira kuti pave nenhoroondo inoratidza kuti bato ravo rinotevedza mutemo. Asi vachamisa vanoti simba rezvematongerwo enyika riri muvanhu.
Isu tiri pachena kuti chinonzi bato hausi mudhuri, chinonzi bato haisi pfungwa inobva kudare redzimhosva, chinonzi bato vanhu, chinonzi bato tisu. Uye tinoziva kuti pane kugona ngepane kusaona kwakajeka kwakaitwawo nedare redzimhosva, vachaoneswawo nenguva yakafanira. Hatisi kana kutomboshaya hope kana kutambudzika nechiitiko chakadai, nokuti tinongozviziva kuti pakupera kwazvo zvose nyika ichafamba zvakanaka. Muzinda mukuru wemusangano uchatorwa nevaridzi vavo, nokuti musha uyu uri kugarwa uchirendwa nesu veMDC Alliance kubva kune vakabata musha uyu vari varidzi vemusha. Saka hazvakabva kumatare ezimhosva hazvinyanyo kutikanganisa, nokuti isinewo zvati kumatare evanhu muhana dzavo, mupfungwa dzavo, vanhu vari kuziva zviri kuitika kuti musha wapindwa napongwe, ZANU-PF yapindira mukati. Isi hatitomboni hama dzedu dzimwe dziri kushandiswa sekuti ndo dambudziko. Dambudziko iZANU-PF, dambudziko ndevamunangagwa. Vane hondo yavo yekuti takavakwapaidza muna 2018 maelections, havana kuzombomuka kubva ipapo.
Kune vakawanda zvikuru vatsigiri venyu vari kuti izvo muMDC Alliance muzere magweta vaWelshman Ncube, vatendai biti nemi vachamisa pamwe navaJob Sikala. Chii chaizvo chiri kupa kuti imi miende kumatare uko muri kukundikana?
Patinoenda kumakoti ngazvinzwisike nenyika, mazuva ayangaagamuchirwe atambirwe kuti tinoenda kumakoti chiri chinangwa chokuti tivandudze kana kuti kuparura chinangwa chedu chekumatongerwo enyika, yatingati illegal strategy inofida kupolitical strategy. Zvinhu zvese zvepolitics zvinoperera kuvanhu, asi kuti zviperere kuvanhu zvoda kuti zvinge zvatsvetwa pachena kana kuti patafura, patebhuro, pamusoro pegomo. Izvi zvinoitwa taenda kumakotsi. Saka kuna vamwe vanenge vachigumbuka kozvaendere kumakotsi, haisi nyaya yekuti kune magweta, inyaya kuti tiri bato rinoda zvemutemo asi kuona kuti mutemo wekwedu wakushandiswa zvakasiyana nekuzvinotarisa kunzi wabuda mubamani chinhu chatiri kutsoropodza chinhu chatiri kuongorora uye hatizodyiwe sematemba takasvinura tinoda kuti titange kuona mumwe muonero wokuti kana tichienda kumakotsi tiri kungoenda kumakotsi ere tazvizurudzwa asi sirisu tiri kuendesa vamwe nekuti taona kuti ha patiri kuenda ikoko kunenge kwa nemamwe maitiro ekuti tinobva tanoona sokuti chizarira chiri kushandiswa nehama dzedu dzatiri kuona dziri kushanda nevamwe kuseri uko vatisiri kuona
matare amuri kutaura aya vachamisa akatiwo MDC Alliance harisi bato riri pamutemo zvii zvamuri kuita mukugadzirisa nyaya iyi
haicho hachisi chokwadi mukoma Ray chakataurwa ndechekuti vakati pamagwaro akanga aripo panguva iyoyo vanga vasina bumbiro remutemo MDC Alliance asi vakatotaura munyaya iyoyo vakanga vachizeya nyaya vachitapi kuti MDC Alliance ibato asi hatisina ndechekuti tingati ine gonda here kusuwa kana kusuwiwa kuendesa vanhu kudare kana kusaendesa vanhu kudare saka toda kuona bumbiro rayo remutemo izvozvo zvakazogadziriswa nemagweta edu nokuti zvinhu zvakanga zvange zvisina kunge zvakumbirwa kubva pakutanga chokwadi chiripo ndechekuti ZEC ndo yakagara pasi inogara sedare rezimhosva inonzi nomination court inonongedza maMP emapato akasiyana siyana inovheta inopinda nokusarura kana kupepeta mapato kupepeta mazita kupepeta masymbols saka isu tiri MDC Alliance tiri bato sematorerwo atakaitwa panomination court sokuenda kwatakaenda kuconstitutional court tichikwikwidzana vamunanga vachiti mabira sarudzo mabvuta masimba mabvuta mavhotsi vanhu havana kuwirana nemi sokukwikwidzana kwatakaita navamunangagwa tichienda kuna nasupreme court ivo vane zvimbwasungata nezvimwe zvikonzi zvavanoshandisa sekukwikwidzana kwatakaita nezanup f nanatokozani kupe nemdct kumasarudzo dzatakaita tikaenda kuparamendi kupe anga ane mavhotsi ake MDC Alliance yanga ine mavhotsi ayo ZANU-PF ine mavhotsi ayo
tiri kuona kuti nhengo dzenyu dziri muparamende dziri kudzingwa nebato riri kufanira kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe muri kutora matanho api kuti izvi zvisarambe zvichiitika
vagadzirisa ipapo vari kudzingwa neparamendi ichishandiswa nezanup-PF vari kudzingwa nokuti vaona hovhorosi yavari kupfeka kupe nevamwe vari kutorwa vari kupfekwa sehovhorosi vanopfekwa sehovhorosi nezanup-PF kuti vashandiswe sana Jaga Boy vashandiswe sevabiki vashandiswe sevadzvenyiriri vashandiswe sevabvuti vezvakavhoterwa nevanhu isi hazviti kanganisi nokuti chinonzi paramen kusarudzwa nevanhu chinonzi paramen izwi revanhu haugoni kunombunyikidza izwi revanhu haugoni kunombunyikidza zvido zvevanhu nesimba revanhu chero ukabvuta ukanoti vanhu tabvisa iko kuda kutobvisa vanhu iko kuri kuitwa nezanup-PF zvichishandisana nehama dzayo zviri kuitwa nokuti vari kutya vapererwa isaini yedesperation isaini yokupererwa isaini yokushaya mano inoda kuti igadziriswe inoda kuti ibatwe ifambiswe zvinhu zviite kuti vanhu vaone kuti vangafambisa kuenda musangano wedu kuende mberi sei saka haisi hatibvunduki isu hatina matambudziko atinotya tinongoramba takatarisa kuti tiri kuenda mberi vanhu
avo vanga vari mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare vari muHarare teererai zvakare mangwana apo tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu navaNelson yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCovid-19 kana kuti coronavirus nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naFelicitas Murata kana kuti maititi vachitaura ivo pamusoro pe self-quarantine yavakapinda mushure mekunge vabva kuBritain uko vakanga vaenda kunoita mabasa asi vakazovharirwa neCovid-19. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mungatitsananguriro kuti private quarantine iyi yakamira sei.
Ndimo Zimbabwe ndimo quarantine hapana chandiri kuona so far ndiri mu quarantine but chandongozva ndechekuti I'm safe in quarantine and ndiri kubatsira zvakanaka mu quarantine mandiri andina problem zvangu.
Vari kutaura here vebazi rezveutano kuti vachazowana vachikutesta izvini?
Inini ndafuta kutesta and I should be tested tomorrow. Then kana ndiri right, I think ndichaenda kumba. Kana pane zvichireva kuti ndine corona, ndingenda kuti ndirapwe. Saka ndichatestwa mangwana, then I wait for the results. And then when the results come out, I think ndinengenda free kuti ndiende kumba kwangu.
Zvina hamusi kutya here kutestwa nokuti vazhinji vanenge vachiti kutestwa kwacho kunenge kunotirwadzi?
Kunorwadza asi kana zviri izvo zviri kufanira kuitika asitizi. Unototi utongoshingirira pati yes kunorwadza.
Tinoona vamwe vazhinji vanga vari kubvunza kuti private quarantine inofamba sei. Imi makaiwana paintanet here zvinofamba sei?
Pane vanhu vari kungodirivhara manzvimbo dzavo vari kuitira private iri certified. Saka zvaunoita unoenda online wocheka, like for instance Zvainzi Holiday Inn iri open nemamwe mahotera nedzimwewo nzvimbo kunana Borode uko dzakasiyana-siyana but dzakatenderwa nehurumende. Dzinofanira kunge dzine mapepa anoratidza kuti ndo zvavari kuita, ndo dzaunobhuka idzodzo wobhadhara wodini otwa quarantine yako.
Munenge muchipiwa zvikafu zvimwe zvese izviri kana kuti munozvibikira mega?
Pamari yese. Aiwa, isusu tiri self quarantine, tiri muquarantine yedu tega. Yaunenge uri wega uchange uri kutogara muimba. Quarantine yangu yakangoita kunge imba, ndinotopinda mukitchen mangu ndichibika, ndotobuda ndopinda mubathroom ndichishandisa ndega. It's a very smart and safe when it comes to corona because haunaonenge uchibatana naye. Mamwe mapublic quarantine anonetsa nekuti kana makamirira kutestwa panogona pane one, automatically atozadza mumwe nekuti munenge muri crowd. Of which inini I chose private nenhau yekuti ndinozvityirawo upenyu hwangu kuti dai ndakatora iyi yekuti tinongosanganidzwa tese tiri panzvimbo imwe chete. Ko kana inini ndinacho ndienda kutozadza vamwe, ko vamwe kana vanacho vane vakutondizadza. Saka haina, I preferred zvangu kuti ndiende kwangu kwandendiri ndega, ndoitwa zvangu ndiri ndega. Kana achiziva kuti ndinayo ndoziva zvangu kuti aiwa chiregai ndirapwe. Asi kana ndisina ndongoziva kuti I am safe and covered. Ndinenge ndiane mufaro wekuenda kunoonawo vana vangu nekuti handitodiwo kunoona vana vangu uchiziva kuti ndinacho. Ndichida kuenda ndichiziva kuti ndiri free, covid free, kuitira vana vangu vanga vakazvichengetedza.
Ivo vana vari kutambira sei kuti murimo imomo muZimbabwe asi havasati vakuonai?
Vana vangu zvangu they are used to me weather because ndiri munhu agara anongotravela a lot. So it's not new to them that mama havapo. Plus video call ndo inowanzotinyaradza zvedu. Tinombochemedzana, tombodini, tombotaimisu, tombochema. Asi now they are much happier because they know kuti mama vari padhuze. Saka tongoti nguva yasara kuti ndivaone ndo diki diki. Ende ndo yakakosha kuti takabva kuro kuti tichingochemedzana vachingoti mama we miss you. But ndikufara kuti ndakuwadzana navo anytime ipapapa. Ndikangonzi covid free aiwa ndakutorova pasi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Felicitas Murata, vanozikanwa nezita rekuti Maititi, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, tinotendai. Iwa, zvakafamba zvakanaka nenyasha dzashe. Munofara here vanhu vaMwari? Stay safe, don't forget to sanitize and take the precautions of COVID-19. Gara mumba iwe. Keza maoko iwe. This is my Titi Upabati.
Chirongo ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganyahuye. Ndiri muWashington, uko ndiri kutesenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko recovid-19 kana kuti coronavirus.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tafunga kumbo tarisa neshe kuumbwa kwembatanizwa we MDC Alliance. Tishita urukuro ne mutungamiri webato re Transform Zimbabwe va Jacob Ngaruvhume. Awane bato rakanga riri mukati memapato manomwe akaumba mubatanidzwa we MDC Alliance. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu va Ngaruvhume.
Maita basa vakandemiri tinotenda.
Va Ngaruvhume, mungatudza kuti bato renyu richiri nhengo here ye MDC Alliance se zvamakanga muri pamakapinda musarudzo dzemuna 2018.
Bato re Transform Zimbabwe mushure mesarudzo zegore ra 2018, executive ye Transform Zimbabwe yakaita musangano mushure mekunge vatungamiri ve Transform Zimbabwe vakonsulta kana kuti vabvunzurudza kuvatsigiri vedu vebato redu. Vatsigiri vebato re Transform Zimbabwe vakakurudzira kuti mushure mesarudzo Transform Zimbabwe haingachapfuuriri mberi iri nhengo ye MDC Alliance. Saka executive ye Transform Zimbabwe yakapasa resolution yakaita kuti Transform Zimbabwe ibude mu MDC Alliance. Saka ndo position iripo izvozvi.
Tichitarisawo mashandura amaita semubatanidzwa we MDC Alliance neukama wemapato akanga ari mumubatanidzwa imomo, zvii zvamungataura pamusoro pemashandura amaita?
Kushandaka taishanda sezvinongoitika mumusha wese vakandemiri. Mumusha munonga muchidhonzerwana, mumusha munonga muchipa mupacho muneka kukakavadzana, pamwe pacho muneka kuwirirana, pamwe pacho munoita sekuti hamusi kuwirirana. Asi zvese izvozvo ndingati takashanda semashandiro ataifana kuita. Tine zvisina kubude zvakanaka. Handingadi kuparamba ipapo. Tine zvinhu zvisina kumire zvakanaka zvikuru seti akuende kusarudzo. Takaita madouble candidates nezvimwe zvakadaro. Asi tinewo zvakafamba zvakanaka mukushandidzana kwetakaita. Saka takashanda hongu tichiti pamwe taidhonzerana sevanhu vari mumusha mavo kana kuti sevanhu vari mualliance. Hazvishayikwi kuti mutadze kuzodhonzerana dhonzerana. But overall and above everything, takashanda sezvataifanira kushanda patakanga takabatana tiri alliance.
Iwo mubatanidzwa we MDC Alliance uyu tingauti ibato here vaNgaruvhume?
Isu patakanga tiri mualliance yakanga risibato sezvo taitova muse Transform Zimbabwe titori autonomous takatozvimirira sepolitical party. Tikasvike petakati after sarudzo tikaite meeting yedu, executive yedu ikatoite chisungo chekuti taakumbosuduruka mualliance kuti basa redu rimbopfuurire mberi rekukudze Transform Zimbabwe. Saka ipapo alliance yanga isi bato. Kana yakazosara ichiite bato, izvi zvakazoitika isu tabuda tisichari part ye alliance. Saka asi patanga tirimo isu yakanga isi bato rimwe chete, asi wanga uri mubatanidzwa wemapato manomwe kana kuti 7. Ndo zvanga zviripo. Asi tabvako hatizozivi zvakasara zvikaitika nemaagreements avakazoita nemisangano nemakongress avakazoita tanga tisichari part of the alliance panguva iyoyo. Saka handichazive kuti ipapo zvakazofamba sei.
Imiwo serimwe remapato anopikisa muZimbabwe, muri kuonawo sei makakatanwa ari kuitika pakati peMDCT neMDC Alliance?
Makakatano aya haana kutinakira zvachose semapato anopikisa muZimbabwe. MaZimbabwenzi vanai muZimbabwe vari kutarisira zviri nani kupfuura zviri kuitika izvozvi. Taida kuti matambudziko iwaya nekunetsana ikoku kunofanira kupera, kuti tese semapato anopikisa tibatirane kurwisa ZANU-PF, tibatirane kutsvaga kuti vana veZimbabwe vaone shanduko muZimbabwe. Pari zvino zvezvakaita nyika iri kunyanya kutooma nekushata, tinofanira kunge tichiuya pamwe chete kubatirana kuti nyika iite zvakanaka. Saka makakatano aya tinoti dai apera, tinokurudzira kuti ngavagadzirisane vapedze makakatano aya. Vamapedza vobatsirana nevamwe vose kuti tigadzirise nyika iite zvakanaka. Zimbabwe is bleeding, inode leadership and we must come together kuti tigadzirise nyika yedu yeZimbabwe. Saka makakatano aya haana kutombonaka zvachose.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaNgaruvhume nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, tinotenda. God bless you to my brother, maita enyu.
Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel Oto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 27 kuNhlangula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi alithokozi ngenyathelo likahulumende elokumisa ukusetshenziswa kwemali esebenza ngabomakhalekhukhwini e-ecocash lezinye ngoba lithembe yona. Kodwa ibhanga le-RBZ lithi azimiswanga zonke.
Sikhumbuleni ukuthi silabantu abaningi abasemaphandleni kumbe abahlala lapha ema-towns abangela ama-bank accounts, ngoba uvula i-bank account uyasinda kulukhuni. Abantu babe nemali ezaluza ivalue mihla ngemihla.
Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-ARTUZ atshengisele namuhla eMurewa, njalo umkhokheli wawo umnumzana Obert Masarawure ukhululwe esitokisini ngemali yesibambiso yebheyo.
Siyaqhubekela phambili sitshengisela province by province, district by district, ilizwe lonke leZimbabwe until umqatshi or uhulumende aze asiholise imali esiyifunayo, $520 per month, ngoba yiyo kade siyihola kudala.
Amanzi angahlanzekanga, lokhu ethwalise izakhamizi zakoBulawayo, ikakhulu eluveve neGwabalanda, amagabha avuzayo.
Mina khonapha kudlalela abantwana abathathu babhula bonke, ayithanga nokugula sethu ukugulela ukufa, ngoba bathwale ngabasesibhedlela somkhulu olesendwanyeni kucine esezithengele empilo for one. Laba abanye abancane bagula ndokhe ngihamba nabeklinika kodwa ndokobe adisiwe ngena.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kuwona lo umsakazo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kulabantu abalichumi abafunyanwe belegcikwane le-COVID-19 ngemva kokuhlolwa. Abayisishiyagalombili bebevela kwele South Africa, ababili eMozambique. Abantu laba abahanjiswe lapho okulondolozwa abanye abaleli gcikwane ukwenzela ukuthi bengalitheleli abanye. Lokhu sokulethe inani labantu abahlaselwe yileli gcikwane elizweni kumakhulu amahlanu lamachumi ayisithupha lanye, i-561. Alithokozi ngenyathelo likahulumende elokumisa ukusetshenziswa kwemali esebenza ngabomakhalekhukhwini e-ecocash lezinye ngoba lisithi lithembe yona. Abangela amabhuku ama-accounts emabhanga bebesebenzisa limali, kukanti imali layo ivele ayitholakali lula emabhanga. Umabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, wethulela umbiko izolo. Njalo uthi inyathelo leli lithethwe ngoba uhulumende efuna ukuqeda inkohlakalo yokuthengiselana imali emkambo wensitha. Kodwa inkampani eziqhuba lezi nhlelo zibikwa zisithi abantu bengaqhubeka bezisebenzisa ngoba azaziswanga ngaleli nyathelo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank lisanda ukwethula umbiko lisithi ayisizo zonke inhlelo ezimisiweyo, njalo abantu bengaqhubeka besemukela imali ngalezi nhlelo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uNkosazana Depa Mgasa, uthi ngempela i-ecocash lokhu isebenza lanxa imitshina ingani iyaphuza.
Sibokudana kakhulu, siyamangala njalo ukuthi nxa uhulumende ezamisa ngalesi sikhathi sikhangelele le-lockdown le khona, sikhangelelene lokuthi abantu kabayenelisi ukuhamba besemabhenki besiya kuma izikhathi ezinde, sikhangelelene lakhona lokho ukuthi kumele ube le-social distancing. Lamabhenki kuyaphuzwa uyangena ebhenki usithi uyadinga imali. Njengathi thina esizisebenzayo nezandla zethu besikubona i-ecofish kwesinye isikhathi noma ye ibuhlungu kodwa besiyisebenzisa ngoba besenza ama-transactions ethu.
Bakhona abangafuniyo ukwamukela enye imali yama-bond notes. Liyakubona yini lokho la kumhlanganiso yenu?
Sikhangele kakhulu silusizo ngoba zimali ezinyade siloko silazo ezikhwameni sitshintshana ngazo sike siyothenga ngazo siwode ngazo ziphenduke futhi abathengayo beziphendukise. So nxa ngathi ezizingasasebenzi sebeziyala sokuluhlupho kusho ukuthi sesibuyela back ngokuya kwesikhathi enxa yezokuphuka besesala ngoba bethatha bengize ngam-observer ngaze ngabuza ngathi iyi kade uhamba njani umkhwenyana wathi utha lezi sizibeke zodwa lezana sizibeke zodwa kambe kungaba lili zwe eselihlukanisa izimali kutshengisa ukuthi kune-something wrong. Sihlala sithi nothing for us without us as informal sector. Sabe sifuna ukuthi uhulumende esiyazise njalo ngapha uyenza ama-lockdown ngapha siba lama-decision ayenze yedwa engayinvolvi abantu on the ground ukuthi hayi madoda liyabona ukuthi lapha sokukubi ngemali lezi singenza njani kumbeni sokunje. Umama uSthembiso Nyoni sakhuluma laye kabanzi sisithi esithi linanzelele lani mazenda nxa lizathatha imali limele ligqoke ama-gloves imali zingcolile ikhanya sibili i-COVID-19 leyi ibuye ngolaka ibuya kithi thina mazendas ngoba yazi most vulnerable yithi futhi esiba-affected asikaqalisi lokuthi sisebenze okuzayo kusakhulunywa yiyembe ngapha lezi mali sezikhutshwa futhi.
Lo ngukosazana Debra Mokasa, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, sixoxelaye ekoBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, sithinte umnumzana Masimba kuChera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Nxa sikhangela ukuthi abantu abaningi basebenzisa i-EcoCash, abantu abaningi ngabala ama-bank accounts. So kuzathi ukuthi abantu abaningi bazahluleka ukuthi bazithengele abakufunayo ababe befuna ukusebenzisa. Kodwa asikhumbuleni njalo ukuthi uhulumende ubefake i-2% tax kuma-transactions wonke anzakalayo through i-mobile money. Imali ezangena esikhwameni sikahulumende izaba isilela yena uhulumende esithi yena kala mali udinga imali.
Esinye sezizathu esiphiwa nguhulumende ngaleli nyathelo yikuthi ngelokumisa inkohlakalo lalabo abafuna ukuwisa umnotho welizwe ngabomu. Kungabe kunganceda yini lokho ukuthi kungabi le nkohlakalo?
Nxa ungakhangelisisa uzabona ukuthi inkohlakalo idalwa ngama-policies ethu angasebenziyo nxa sikhangele into ezokuthi imali zihamba kanjani. Uhulumende kala ma-policies are consistent. Aloba uhulumende azame ukuthi adingisise ukuthi yena ngokwakhe ama-policies akhe ayasebenza yini. Labantu abasebenza uhulumende abenza inkohlakalo leyi hathi uyodingana labantu abaphandle le phakathi kuwonakele.
Kungabe kukhona yini okuhle ngaleli nyathelo kumbe lizaletha ubunzima ebantwini? Kuyini esikhangelele ukuthi kwenzakale ngokumiswa kwalezi nhlelo?
Ngenxa yezizathu ezimbili angiboni okuhle okungaphuma ngenyathelo leli. Oqala uhulumende uthi yena with immediate effect umbe khathesi khathesi, so sithi ukuthi umuntu uyabe engenzanga amalungiselelo ukuthi adinge ezinye indlela ezokuthi angabhadala ngazo into ayabe efuna ukuzithenga kumbe ukuthi azahambisa njani ibhizinesi lakhe elihanjiswa esebenzisa yona leyo i-mobile money. Okwesibili, asikhumbuleni ukuthi silabantu abaningi abasemaphandleni kumbe abahlala lapha ema-towns abangela ama-bank accounts ngoba uvula i-bank account uyasinda kulukhuni. Abantu babele mali ezaluza i-value mihla ngemihla.
Lowo ngumnumzana Masimba kuChera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, EARTUZ, atshengisele namuhla eMurewa, sithi afuna uhulumende awaholise ngamadola eMelika angamakhulu amahlanu lamachumi amabili, $520 ngenyanga. Amalunga la atshengisele njalo ngesizathu esifanayo ngomvulo odluleyo, njalo kwabotshwa isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Obert Masaraure izolo ngenxa yalokhu ukutshengisela. Umnumzana Masaraure ukhululwe namuhla ngemali yesibambiso sebail uzamiswa emthethwandaba ngenyanga ezayo. Lokhu kwenzakala inkokheli yabatsha kubandla le-MDC ebalisa onkosazana Joanna Mamombe neTsai Marova loCecilia Chimbiri abathi bathunjwa ngemva kokutshengisela labo bekhululwe ngemali yesibambiso ebail ngemva kokuhlala amaviki ambalwa entolongweni. Isikhulumeli se-ARTUZ umnumzana Nation Matsitirwa usichasisela okuningi ngodaba lwababalisi.
Liqiniso sibili ukuthi umnumzana Obert Masaraure ukhululwe namhla ngemva kokubhadala imali yesibambiso $500 eMasvingo Magistrate Court emelelwa aligweta lakhe u-advocate Martin Mureri. Kodwa ukubotshwa kwaMasaraure sesibona ngani indlela sizame ukusetshenziswa nguhulumende ukuzama ukusethusela ukuthi singakhulumi ukuthi imali esiyiholayo yincane kakhulu. Ngoba into esimangalisa kakhulu ukuthi thina ngabanye bethu sihlala sibotshwa singacela ukuthi uhulumende asingezelele imali. Sihlala sibona kuma-newspaper kuthiwa kulama-minister nama-permanent secretary ayantshontsha ama-millions ama-US dollars from uhulumende, kodwa kahlukunyezwa ngendlela thina esihlukunyezwa ngayo nxa sicela umqatshi ukuthi asingezelele imali. Ngoba yilungelo lethu ukuthi umqatshi asiholise imali yengcono. I-constitution iyatsho njalo section 65.
Siyabona njalo ukuthi amalunga enhlanganiso yakho elokhu eqhubekela phambili etshengisela, ayisabi yini ukuthi lawa azabotshwa?
Siyaqhubekela phambili sitshengisela section 59 e-constitution elizweni leZimbabwe iyasinika imvumo yokuthi sitshengisele peacefully. So namhla abanye kade betshengisela eMurewa, eMashonaland East Province. So siyaqhubekela phambili sitshengisela province by province, district by district, ilizwe lonke leZimbabwe until umqatshi or uhulumende aze asiholise imali esiyifunayo, $520 per month, ngoba yiyo kade siyihola kudala. Lokhu kokubotshwa ngamapolisa kasila ndaba lakho, ngoba siyabe singela cala, siyabe si-exercise amalungelo ethu aku-constitution, ngoba yiyo i-supreme law elizweni leZimbabwe. Ngoba siyazama ukuthi sinegotiate ngumqatshi, akula into ephumayo kuma-issues emasalari. So thina indlela esiyisebenzisa kathesi yikuthi si-exercise amalungelo ethu, sitshengisela province by province, sinikeza ama-petition district by district elizwe lonke leZimbabwe.
Lowo ngumnumzana Nation Matsitirwa, isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUZ, sixoxelaye eselubane.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela namba wakho wembula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe kanye legcikwane le-coronavirus sokudale ukuthi zihlaselwe indlala ngamandla. Abanini bezitolo babikwa bengasayamukeli imali yohlobo lwama-bond notes befuna yakwamanye amazwe. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi ngabo uhulumente yangenela alungisise udaba lwentengo yempahla ezitolo ngoba iningi linganelisi ukuthenga ukudla ngenxa yentengo ephezulu. Ukubhidlika komnotho kuleli sekudala ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mihla ngemihla, njalo abanye osomabhizimusi abasafuni la ukuyibona imali yohlobo lwama-bond notes osekudala ukuthi bathengise ngama-rand akwele South Africa. Umnumzana Brighton Naro isakhamuzi sentalale phansi kwenduna uMathe uthi isimo sendlala sibi kakhulu emakhaya.
lokudla kukhona akutholakali lapho uyithola khona impuphu i50 kg bayibiza 650 rand, thina kwabo singaholi amarand, sihola amabond. So angazi ukuthi uhulumende uthini ngayo leyo ndaba, ngoba indlala sibili isiphethe thina lapha, lokho kungela ncedo esilitholayo. So angikwazi ukuthi uhulumende uthini ngathi.
Amazwi la sekelwe ngumnumzana Themba Ndlovu, isakhamuzi seShake phansi kwendunamasuku, yena odwa ukuvalwa kwelizwe ngendlela okwenqabela ukumemetha kwegciwane le-coronavirus ngohlelo lo-lockdown kubangela ukuthi umume ube mubi ngamandla.
Emakhaya kusiphazamise ngokuthi asisasebenzi, asitholi imali. Khona ukuhlala ndawonye singasebenzi kungumkhuhlane kithi, ngoba singake siphile singasebenzi. Hayi, indlala enkulu. Ngoba sesiphila ngekhe isinika ukudla kuphela, ngaphandle kokudla impuphu okunye lokwazi sakukwanisa. Sinkwasisikwazi tiya sinathi.
Unkosazana Edith Ndlovu, isakhamuza komthazo phansi kwenduna uMathema, uthi selokhu kuqhamuke igciwane le-coronavirus, intengo yempahla ezitolo ikhuphuka njalo nje.
Ubunzima esihlangana lapha emakhaya ikudla. Ukudla kukhwelile, imali asilayo, anti abantu abasebenzi. Siyayibona ngaphi imali, akula mali. Siphuma uncengisa nje, tevele asisayazi. Asisayazi ti ngokukhwela kwezinto, yonke into uthuthuthu yafika ufica ikhwelile, uthuthuthu lokhu kukhwelile. Pho-ke siphile njani?
Umnumzana Joseph Khumalo, esinganjalo isakhamuza kumthazo, sithi ukuvalwa kwemingcele ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus sekudala ukuthi iningi lezakhamizi lihlaselwe indlala, ngoba beliphila ngokudla okuthunyezwa izihlobo ezingaphandle kwelizwe.
Ukuphila kwethu kubanjwa abantu abaphethe. Siyananzelela ukuthi abantu abaphethe amabhodi avaliwe, so indlala, abantu sebebulawa indlala kakhulu, ngoba besenelisa ukuthunyezelwa ngabantwana ezihlobo eziphethe. Emasimini abantu abatholanga lutho. Amazi ngolunye uhlupho olukhona ebantwini. Imfula ebesiyithembile iseqalile ukutsha kathesi, abantu sebethwele nzima. Amazi aluhlupho kakhulu sibili, angazi ukuthi umnyaka sizawuphutsha singaphi kwakhona.
Unkosikazi Sithembile Ncube, isakhamuzi seMashalomusha eMatshetsheni, yena ukhala ngokuvalwa kwesibhedlela seGwanda kulandela inyathelo oluthethwe ngabongi lokukhalala umsebenzi.
Nxa sisiye eGwanda sisiyadinga amaphilisi, amaphilisi awakho esibhedlela kustrakiwe. Siye emakhemesti akuthengeki, ikhemesti yakhona babiza ngemayusa asilawo. Hayi, siyahawula, abantwana basemazweni abakwanisa ukusithumezela. Esingakutsho bakithi siyaswela khona ngapho phezulu ukuthi ngaba sizwela phela. Ezitolo lapha kuthengeki, imali esilazo khonapho ukuthi sizazithini, thesi asisasebenzi lutho.
Ukhansila kaward 6 komthazo uMnumzana Kelon Skula uthi iningi lezakhamizi lihlaselwe indlala, ngoba abaholayo bebalutshwane kakhulu kulalabo abadinga usizo lokudla.
Indlala enkulu kakhulu kakhulu, njengoba nesithi bendlane lamasofuku bengikhalela ukuthi esigabeni zabo lapho abahlala khona, hhayi kuzaba lezinto asilinge indlala, ngoba abaningi kabaholi. Le zona esiholisayo i-Africa layo yathatha nge-numbers zabantwana phakathi komuzi, special welfare layo inamba yisinlutshwane. Yikho ngaleyo ndlela siyakhala sikuthi uhulumende nxa kungalanyathelo elihle abantu sekuzaba kubi kakhulu endlaleni.
Kusenjalo inani lasebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo sezansi emaNdebeleni seliqongelayo kwaba ngamathumi amahlanu 50. Iningi kwizizalwane zakuleli ezivelele kwele South Africa leBotswana ezinguma-quarantine centers. UZulu ukhuthaza ukube engaphumi emakhaya kungela sizatho, agqoke ama-mask, ageze izandla njalo engasondelelani ukuze kwenqatshelwe umemetheko waleli gciwane eselibulele abayisithupha kuleli. Ngimele umsakazi we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo Liphuma Lendaba, Litshone Lendaba.
linga lichona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama ngu Chris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi sedaluka elupane umnumzana Morgan Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami yabo ungene ehlelweni kwe-Studio 7.
Ye, akusitshele lapho okhona njalo lokuthi yindawo enjani.
Mina lapha engikhona kusesihlengeni, ingani sisemtini kodwa saqeda ukulwa ngo-1980. Kodwa kathesi abantwabethu abakhona bahamba ezikolo siphathwe ngama-secondary ayi-4 bahamba o-20 kilometers. Asila mgwaqo, asila zborani.
Kodwa ke omela leso sigaba edalele parliamente uthini?
Mina abamelana lodaba leparlamente ngabantu ababuyayo bezovotelwa. Bengavotelwa 5 years, asibabona after 5 years.
Akula yini ezinye inhlanganiso esizwa ukuthiwa ziyaziphathise kwezinye izigaba?
Inhlanganiso zikhona. But uthi sifinyelele asifinyelele uthi siyefika khonapho and sithwele nzima sinatha emthonjeni abantu abethu baquma amagusi bahlangana lezindlovu and bahamba o 18 to 20 kilometers.
Ye, ngokubona kwakho kumele kwenziweni ukuze impilo ibe nganele?
Alright, mina ngokubona kwami ngize ngicela ukuthi singancediswa ngoba sisesihlengeni ukuthi ngabe liyathola inumber zabo council lezama-MPs abawinayo lezama-minister bezosincedisa bebone vele sihamba nzima. Lakathesi ngisesen kwisilanda abantu abami khona ngikhuluma ngisesen ngiyaquma igusi lihamba ngenqola zenkabi.
Yona impilo injani? Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi liphila njani khonapha esigabeni? Abantu bayalamba na?
Abantu bayalamba, abatholi lutho, akulalutho abantu abalakho.
Akusitshela ukuthi ngelanga nje asithi umuntu uyavuka lize liyetshona, umuntu uyabedleni, kuyaba kuhambe njani?
Ndikathesi ngithi ngiyadinga lapha, ngidinga kumbe ngama-biscuit, ama-biscuit kuthiwa 8 pound. Abantu abamsebelambile isinkwa 50 pound.
Khona emasimini alizange lithole ngisho ngisho?
Emasimini kulezinye indawo abathola, kwezinye indawo lapho engikhona vele akulalutho.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngicela lisincedise oliyabe likutholile, lisincedise and sithele nzima, sihleze egangeni njengezinyamazana. Ngiyavalelisa balaleli.
Hayi, kuyezwakala, sibongile. Lo ke ngumnumzana Morgan Ngwenya, isakhamuzi sedaluka elupane ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale
le Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwezithathelane labesifazane. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Petronella Mgoni Umanyathi ohlala eLuveve esichasisela ngesimo samanzi kuleli lokitshi kulandela ukuqhamuka kwemkhuhlane wesihudo.
Ngibizwa uPetronella Mgoni Umanyathi, ngihlala khonapha eLuveve. Okuyinto lokhu kusithayile kakhulu ngoba yinto besingayikhangelelanga. Thina besisakhangelele wona lo mkhuhlane obuhlupha abantu bonke, i-COVID-19 le, umbhuqazele nje. Kodwa-ke babe kuthutha okunye eceleni lapha, basibamba nge-surprise esingathi thina kusibambe awakhensidawu shuwa asilankani. Mina khonapha kunjayela abantwana abathathu bagula bonke, hhayi khona lokugula sesi, ukugulela ukufa. Ngoba ngibathwale ngabasesibhedlela ukuthithiphithi kakhulu lo mkhulu olesendwane yezi ucine esejijene empilo for 1 week. Laba abanye abancane
Njani kathesi kumbe sokusiba ngcono njengoba bathi bazavula ngokuphele ngasavala
hayi amanzi avuliwe sibili kodwa ukuthi house is this water hayi asilashiwa lapha sikwazi kodwa ukuba khona khona ngathi sokuqina ngakhona ukuwavoyisa kodwa ke ukuthi ase right hayi khuluma kunje nje khonapha asozitha eluzevele divide old noveze langapha ithe maphakeni kulomntwana futhi osesijile ofundenyana so kungani into nje lokhu isaqhubeka uhlupho lonke lisaqhubeka ngoba kulabantu abalonke besijiya asingethe sakho soze ukuthi ngamanzi nje kuyini kodwa sesisesabela phela sawamise esikhathisani angithi so asisakwazi ukuthi yiwo nje sokungokunye but lokhu esisifa eluveni
lifisa ukuthi i-council ingabe yenzani ngalolu daba njalo eseyakwenzayo kuyini balivakatshela baxoxisana lani liyakwazi ukuthi kwenzakala
ya i-council esifisa ukuthi ikwenze sibili okokuqala ibuxolisi ngoba sihe sitshaya umkhuhlane lo basitshela ngokuchapa basitshela ngokungagesi amateyi basitshela ngokuya kukho amashugajeni lapho kulamasuwa khona asivale sifike kuyona leyinda so I think ukuthi baqale baxolise abantu ngoba abantu babuhlungu kakhulu okokuthi basivakathele sibili bese behamba dothi do basinikile lamateyini siyabonga la manzi asavalwa konke lokho siyabonga le maklinika asibabhadali siyabonga but it was too late they started too late if laba bantu babezele bahle baqalisa ukuthi basincedise masinyane ngabe idamage ingcono kakhulu kodwa esimbonga kakhulu u-MPO eluveni hhayi umama ukhwinqe amarogo akhe wasebenza njengesosha wasebenza njengeqhawe it could have been worse if u-MPO engazangangenelanga uMrs Stella Ndlovu awuncedise kakhulu mama akulanzi angayifinyelelanga okhoze ngeke uzifinyelele zonke izindlu kodwa hhayi ule njengomama efukanele amasiyanakhe siyambonga kakhulu umsebenzi awenzile siyabonga
leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Petronella Mgungu omanyathi esixoxa naye eseluveve koBulawayo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.